Munyori mukuru wesangano ereva Joseph Mutau vanoti varikutarisira minduro inofadza kubva kumapurisa nekuti ratidziro yavo kumahofisi ASRC inenge isina mhirizhonga asi ndeyekuti ASRC idzore vakamambo pabasa Zimbabwe itambe zvekare nedzimwe nyika.
Ya national issue yebhora inoda kugadzirwa. Saka tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa nakamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare. Asi vakaramba, aiwa tinonoridza ngoma. Tagara tiri kuridza ngoma nekuimba tinonotamba kongonya kumahofisi kwavo kusvika zvanaka.
Vanoti urongwa hwavo hwezuva iri huri kufamba zvakanaka zvekuti chasara chete imvumo yemapurisa kuti vaenderere mberi nezviri mugate ravo musi wa 16 kubvumbi.
Urongwa hwedu unoratidzira kumahofisi eSRC huri kuenderera mberi musi wa 16 April. Urongwa hwacho huri kufamba zvakanaka. Hatisi kuzozorora semasapota kusvika bhora radzoka muZimbabwe. Tinoda kuti bhora redu ridzoke.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Tembanyati vanoti nyaya iyi haina kusvika kwavari nekuti riri pasi pemapurisa anoona nezvekuungana pamwe netaridziro. Vanoti vanoona nezvenyaya idzi vanovazivisa chete kana vaona zvakakodzera kwete nguva dzese dzese. FIFA yakabuda pachena kuti Zimbabwe inodzoka chete mugungano iri kana SRC ichinge yadzora vakamambo nevamwe vavo pabasa avo vakadzingwa basa muna 2021. FIFA haitenderi hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri hwenhabvu. Musi wa 16 kurume sangano iri rakavhota mavhoti 199 akaramba kuti Zimbabwe idzoke mumitambo yepasi rese, vhoti imwe chete chete yakatsigira Zimbabwe. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlozwa vanoti havaasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiwedzera iwo kuti urongwa hwesangano revatsigiri venhabvu iri hausi kuzovavhundutsa. Gurukota rezvemitambo Muzare Kesi Coventry vakataurirawo nhengo dzeparamende kuti havasi kumhanya kuti Zimbabwe idzorwe kuti itambe nedzimwe nyika asi kuti vari kutora nguva yavo kugadzisa nhabvu. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kwese kwavari kufamba veruzhinji vari kuti nyaya yenhabvu iyi inofanira kugadziswa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mikana kuvatambi venhabvu yekuti vaonekwe pasi rese.
Ruzhinji rwevanhu vatiri kutaura nawo munyaya dzezvenhabvu idzi vari kuti aiwazve dai vanhu vari kuita nyaya idzi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi e2023 AFCON uyezve pave nenjodzi yekuti ingangotadza zvekare kukwikwidza makundano e2026 World Cup. Africa yave nezvidzimbo pfumbamwe kumakundano eWorld Cup aya kubva pashanu. Totarisa mitambo yatambwa nhasi iyo yese yapera iri mangange. Simba bhora 0, Dynamos 0, Sesham 1, Yada 1, Blue Chips 0, Black Rhinos 0, Cranbourne Bullets 0, Chicken Inn 0. Mangwana mitambo yakamira zvakadai: Highlanders vs FC Platinum Baba Fields, Caps United vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Triangle vs Ngezi Gibo, Wange vs Green Fuel Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.